Gwaro rakaparwa neStatistics Botswana rinoratidza kuti zvikwama makumi mashanu nechimwe nechidimbu zvevanhu ava zvizvarwa zvekuZimbabwe. Vanhu vemuZimbabwe vakapiwa mvumo yekushanda munyika iyi vanosvika zviuru zviviri nemazana masere nemakumi matanhatu nevaviri kubva pazviuru zvishanu nemakumi matanhatu nemumwe chete vasiri zvizvarwa zveZimbabwe. Asi gwaro iri rinoratidza kuti uvandu hwevanhu vasiri zvizvarwa zveBotswana vane mvumo yekushandira munyika iyi derera nezvikamu zvitatu nechimwe kubva muzana. Kuderera uku kunotevera mutemo wakadzikwa neBotswana gore rakapera senzira yekuderedza uwandu hwevanhu vekune dzimwe nyika. Nyanzvi munyaya dzezvemabasa nevashandi uye vachidzidzisa paBotswana Accountants College vanomini mushaya basa vanoti kupona basa kwezvizvarwa zveZimbabwe izvo zviri kutiza munyika nepamusana pemamiriro ezvinhu munyaya dzezveupfumi ndiko kunoita kuti uwandu hwavo huve pamusoro.
My employers muBotswana anoprefera muZimbabwe patwo reasons. Number one, ari chipa. Number two, basa raanoita rinotonyatsa kurakidza kuti munhu ashanda nesimba chaiko, pane hard work yashandiswa. Inini maonero angu, nekuti ndakambogara kuAsia, ndokombeya maZimbabweans nemaPhilippines. Ndovamwe vanhu vekuti nyika yavo yakamboitwa colonization nevarungu vakavadzidzisa kuita manual hard labor. Saka iyo manual hard labor iyi ndiyo yekutoti denge iri kuti nyangwe iyo mitemo yenyika idzo dziri surrounding Zimbabwe yaitotendera, yaitoendesa mberi maZimbabwean kuti ite kuti vanhu vanotoita basa rine hard work because ivo vanotoriziva kuti ndo rinotovapinzira mari inochengeta misha yavo. Kwese kwavanosvika ivo nemaNigerians pese pavari vanhu vanotonyatsa kurecognize kuti apo pane basa riri kuitwa nemaZimbabweans.
Chimwe chizvarwa cheZimbabwe vabusani vhumamoyo vanoti vari muBotswana nokuda kwenzara yanga yapfunya chisero kumusha kwavo kuLupane nokuda kwekushayikwa kwemabasa.
Zimbabwe hakuna mabasa, vanhu vakatiza kuZimbabwe uya pano uzotsvaka mabasa. That's why mapemiti emaZimbabwe akawanda muno muBotswana.
Chimwe chizvarwa cheZimbabwe vatarisai muda zvevamwe vanotiwo mamiriro eupfumi muBotswana nekuva muwakidzani weZimbabwe ndiko kunoita kuti zvizvarwa zveZimbabwe zvipinde munyika iyi.
Nekuti Botswana ichiri nani maererano nemamiriro eekonomi yayo, so it can accommodate us so that we can survive as well. Vanhu vazhinji vari kushandira muconstruction, vari kuita zvekuvaka. Vanhu vanovaka varimo but kuti its like havafariri basa iroro rekuvaka, saka hundotasa population zhinji yemaZimbabwe ndokwainoshandira.
Kunyange hazvo vanhu vekuZimbabwe vari vanhu vakadzidza vadzidzai bere vanoti vamwe vanhu vekuZimbabwe vari muBotswana umo vari kuita mabasa akaita sekufudza mombe.
Baba unoziva kuti chii, takauya pano tisingadiwi ende hapana patinoenda. Ezo Zimbabwe isina kunaka, pata patinoenda. Kusadiwa kudiwa zvinongofanana, hapana patinoenda, tiri pa nekuti maZimbabwe vanhu vari tafu noni. Kana ukavapa basa chete zilong pane mari vanoshanda anything, kana even kana ukagezesa chemberi anogezesa zilong pane mari.
Botswana inyika ine vanhu vanosvika mamiriyoni maviri nemazana matatu ezviuru. Ndakamirira Studio 7 muFrancistown muBotswana, ndini Shingirai Madondo.